manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 10 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzokuvara mushure mekurwiswa nemapurisa mudare reparamende dzichitsutsumwa nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato iri zvakatyamadza vakawanda munyika. Zimbabwe yokurudzira nhaurirano pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Vechidiki wakawanda munyika vonetsekana nechirwere chepfungwa zvepakuti vamwe vazviuraye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Murume wekusakubva kwamutare anga ari mujeri kwemwedzi wese achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa akasunungurwa nedare mushure mekupindira kwesangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights vaelroy anesu muchaya vakasungwa nemapurisa vachinzi vainge vachikora mutemo wecriminal law codification and reform act vanonzi vakapinda mumahofisi emutare traffic charge office vakabvisa mufananidzo wavo munangagwa Vainge uri kumadziro vachitaura kuti munhu uyu ari kukonzeresa kuti nditambure. Asi vamuchaya vakazosunungurwa namagistrate Priska Manibi mushure mekunge magweta anova nhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights anotiva Chris Ndlovu navatakunda musara vapindira. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda.
Ndo zvaitika kwamutare kwa tabatsira wanga wakasungwa mugare wekusakubva seZimbabwe Lawyers for Human Rights wanga vapedza mwedzi kubva pavakasungwa musi wa 6 September vazobuda musi wa 5 October vakamirirwa nemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights kwamutare ndiye akazotomhanya-mhanya kuti pane munhu ari kunze akasungirwa kunze mhora kana kuti atoka mukuru wenyika President Mnangagwa muchirongo mhosva yaiya yainyanyopomerwa wainzi waichoropodza kana kuti waituka wamugabe pamazuva avo ekutonga ndiyo inonzi undermining or insulting the authority of the president
pane nyaya dzakawanda dzakadai dziri kuitika here vamafunda kana kuti ndiyo ichete
nyaya iyi mukomazulu tingatoti idambudziko hombe guru chairo munyika yeZimbabwe wakawanda chose chaizvo vanotopfuura 100 vanhu vari kumirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti vamirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights kubva pauya wamunangagwa pachigaro pavatora chigaro nemasimba muna 2017 kusvika pari zvino zvinhu zviri kuitika across the whole country yeZimbabwe hakusingori kwamutare chete kunzvimbo dzakawanda vanhu vari kusungirwa vachipomerwa mahosva dzekunzi makatoka munangagwa muri kumabhawa muri kumachechi muri kukone kuko makataura zvinhu kuvachoropodza saka zvinhu zvatiri kuona kuti zvesvaro zveZimbabwe kodzero dzavo dziri kuramba dzichingovhiringwa dzichingokanganiswa
nechikonzero chei muchidaro
nokuti bombiro redu rinepa inonzi freedom of expression asi vana veZimbabwe vasikutendezwa kuti vange vachiexpressa kana kutaura zvavanofunga mupfungwa mavo aya angori maallegations chetarobuda chinzi makatoka vamunangagwa makashora mukuru wenyika
mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Hurumende Zimbabwe yaburitsa mashoko nhasi ichikurudzira kuti Israel nezvikwata zviviri zvemupalestine zvairi kurwisana nazvo zvinoti cheHamas neIslamic Jihad vadzoredzerene sezvo paine madzimai nevana vakawanda vari kufa. Zimbabwe yakurudzirawo kuti chisungo cheUnited Nations chekuti Israel nePalestine dzive nyika mbiri dzinogarisana kana kuti two state solution chizadziswe. Kusvika pari zvino vanhu mazana mapfumbamwe kana kuti 900 vanonzi vafa muIsrael. MuGaza Strip vanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 765 vanonzi vafa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Isu seZimbabwe tinoti dai nyika mbiri dzagara pasi dzarega mhirizhonga dzarega kurwisana dzitaurirane zvinhu zvese zvinoda kutaurirana. Tinovimba kuti pachata kutaurirana.
Ko kana paine zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika mbiri idzi zvinenge zvichida kubatsirwa zvinoita sei?
Tinokurudzira vanhu vedu vari kuIsrael vari kuPalestine kuti vange vachizivisa embassy yavo iri padhuze inokavha area yeyo inde embassy yavo iri kuiji. Uye tinokurudzira kuti vanhu vanokwanisa ngavakurumidze kubva panenge pachiita mhirizhonga iyi. Tinokurudzira kuti dei vanhu zvizvarwa zvedu zvasuduruka zvisawanikwa zviri pakati pemhirizhonga dzakadai.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematengerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Maita inywa chimiro chehondo iri pakati peIsrael nePalestine hachina kumira zvakanaka, nekuti panoitika hondo pega pega panofiwa, panoitika hondo pega pega panoparadzwa pfuma, zvingava zvivaka, zvingava zvimwe zvinhu zvakakosha mukati mekurarama. Saka hondo iri kuitika pakati pemaIsraeri nemaHamas yakangofanana nedzimwe hondo dzese, pari kufiwa.
Nhamba dzevanhu vari kufa muhondo iyi dzoramba dzichingokwira, zvinozodii?
Pandambotarisa pari kuratidza kuti pafa vanhu vakunosvika kuchiuru chevanhu, havasi vanhu vekutamba navo ivavo. Saka izvozvo zvinoita kuti hondo isatsigirike nokuda kwekufirwa nekurasikirwa nezvakakosha muupenyu.
Taonawo hurumende yeZimbabwe yaburitsawo gwaro vachitsananguravo kuti kushushikana nezviri kuitika. Muri kuonawo sei nemashoko ari kutaurwawo nehurumende?
Mutaona mashoko abva kuhurumende yeZimbabwe ichiedza kutaura kuti iri kushushikana nezviri kuitika, uye inoshuva kuti vari kurwisana vatsvete zvombo pasi vataurira. Mashoko akanaka, asi kwaari kubva kwacho kunotinetsa vazininga pakuti Zimbabwe itori nematambudziko anogona kuda kutoenzana nehondo kana takazvitarisa. Saka changundinakidza ndechekuti hurumende yeZimbabwe nenyika itori nematambudziko anoda kutoita sevanhu vari muhondo inopa mashoko akanaka kudaro. Ndo zvangotondinakidzawo pamashoko avo.
Pane zvingaitwe nekuchimbidzika kuti paitikwe nhauriranho hondo iipere?
Hongu, zvinotarisika kunyanyanyanya pakaita pari kufiwa masangano ekunze akaita sana United Nations ane inonzi pachirungu principle iya inonzi responsibility to protect, kwavanotarisirwa kuti vange vachipindira vachiita kuti upenyu wakawanda usarasi. Saka ndo zvandiri kutarisirawo nezvekuitika. Dai zvagoneka papindirwa kuti pasave nekurasikirwa neupenyu kunodarika kwatoitika izvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematengerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuBritain naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kweutano hwepfungwa kana kuti World Mental Health Day asi munyika muine vechidiki vakawanda vari kunzi vari kubatwa nechirwere chepfungwa kana kuti kusagadzikana kwepfungwa zviri kuzoita kuti vamwe vacho vazviuraye. Kunyange vechidiki vachiti vari kusangana nematambudziko akawanda mukurarama kwavo, zvinozoita kuti vafunge nyaya dzekunyanyotora matanho akasiyana. Vamwe vechikuru vanoti vanove mazuva ano vari kurerwa semazai, naizvozvo havana mazano ekukunda zvinorema zvenyika ino. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki anogara muHarare, Brighton Mbesa, anoti zvakawanda zviri kukonzera kuti vezera rake vasagadzikane mupfungwa.
And most of the children are watching from Russia, we see ego boys. I think we are too harsh.
Muzvare kudzai chivasa, vanoti nyaya dzekudanana mune vechidiki ndidzo dziri kuvakonzeresa kuti vasagadzikane mupfungwa.
Nyaya yemutoro yevanhu vechidiki vafungwa chimachinhu chavakungoraramira, saka most of them is the gate disappointed. Vakupedzisira vaita sevazviuraya vakarangwa, wotoona kuti munhu azviuraya aperirwa vamwe vedu hatisisina mabasa, hatina chekuita, saka tamungofungwa zvinjono.
Mukomana Abhazera anonamata ari kusvondo yemethodist church muzimbabwe muHarare, Ronald Kazunza, anotiwo vabereki ndivo vari kusundira vechidiki kuti vazviuraye.
Vechidiki vakaita sei nevamwe vacho tine puresha inobva kuvabereki yekuti mwana musana kana mwana mukomana asvika peage yekuti hapana zvaari kuita life, but mubereki ari kupapuresha yekuti wadi kubhadhara rent, but mwana iye anosvika pakuona kuti ini handina chekuraramira, nekuti mubereki pachake ari kuita sei ari kumupusha.
Asi mubereki anogara munzvimbo yeDama Falls uye vari mumwe wevakuru kusangano raana baba reFathers Against Abuse vaAlois Nyamazana, vanoramba kunakurirwa nyoka mhenyu vachipomerawo chizvino zvino mhosva.
Vana vari kuona zvinhu zvakasiyana siyana pamasaisai, vanosangasa paFacebook, Twitter, vanenge vachiona upenyu hunoraramwa nevamwe, ivo odawo kurarama upenyu hwohwo, saka vanoguma vazvisa papuresha yekuda kurarama zvakadaro. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa kuti vaite matambudziko emupfungwa.
Mukuru wechipatara chevarwere vepfungwa cheInguchene chiri kuBulawayo, Dr. Nemache Mawere, vanoti pane sungawirirano pakati pechirwere chepfungwa nekuzviuraya, uye vanoti chipatara chavo chazarisa nevarwere ava kunyanya vechidiki.
Inonzi Kumalo Ward, emabeds 98, asiko zvine vanhu 180, mainly ward yevarume, ofuchi makore avo vazhinji vari between 20 and 30 years, ndovakawanda vacho. Vanhu vane nyaya dzekudhakwa, kudhakwa zvachaita zvodhaka ringava doro, mutoriro nembanje zvese zvakangosangana zvese vari mudombe taimoti.
Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki uye vakamutungamira vechidiki musangano reWorld Federation of United Nations vaMacLeo Mapfumo, vanoti zvakakosha kuti mumagariro edu vanhu vakoshese utano hwepfungwa dzevechidiki.
Kune makeses ariko akawanda ekuti mwana anoshungurudzika, haana wekuudza, haana wekuti ataurirewo nyaya yake, obva angopedzisira angoita se aona kuti kutozviuraya ndofunga zviri nani. Saka imi mukaona relationship yakasimba nevana ivavo, zvinokwanisa kutibatsira kuti uve necommunication yakasimba, kuziva kuti chii chiri kuita se chii chiri kumunetsa. Vanhu vari kuya nehembe mumba, but hauzotaiwana kuti foni chaari kuya nefoni mumba, but hauzivi kuti foni yaiwana kupi. Saka zvinhu zvese izvozvo zvevanhu vaari kuswera navo vausingazive iwewe, ndo pane problem iri kulidha kune zvatakusangana nazvozvo.
Sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rese rinoona nezveutano reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe ndiyo yedzimwe nyika dziri pamusoro kuchamhembe kweAfrica dzine vanhu vanozviuraya, richiti pavanhu chiuru chimwe chete vanoraudzira zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.1% vanoedza kuzviuraya. Kuchiti Commission yeNational Peace and Reconciliation Commission inoti dunhu reMashonaland Central ndiro rakanyanya kutekeshera nyaya dzekuzviuraya kwevechidiki, sezvo vanhu makumi matatu nevashanu vakazviuraya muna 2021 kuchizoti makumi mashanu navatatu vakatora upenyu hwavo muna 2022. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Direct from Washington, the voice of America. America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dare remukinya rambomisa urongwa hwehurumende iyi hwekutumira mapurisa kuHaiti pasi peUnited Nations nechinangwa chekuedza kuunza kugadzikana munyika iyi. Zvino hazvina kumira zvakanaka muHaiti iyo iri kumaCaribbeans nekuda kwevanhu vanoita zvechigevenga vachipamba vanhu nekutengesa zvinodhaka. United Nations yakatambira kurudziro yeKenya yekuti itungamire chikwata chesangano iri kuenda kuHaiti. Kenya iri kuda kutumira mapurisa chiuru chimwe chete. Asi vari kupikisa hurumende yeKenya vari kuti iri kutadza kudzikamisa zvino munyika iyi, asi ichida kuenda kune dzimwe nyika kwainoti hakuna kugadzikana. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House unoti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakabvunzurudzwa navaRobert Hare vakasarudzwa nehofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende kuferefeta nyaya yekuti vakatakura magwaro ehurumende akakosha kana kuti classified documents kuenda nawo kumba pavakasiya basa semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Muzinda weWhite House unoti vaBiden vakapindura mibvunzo yose yavakabvunzurudzwa kuWhite House nezuro uye nemusi wesvondo. Apo hondo iri pakati peIsrael neHamas yapinda muzuva rechina, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kurwisana kuri pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine kwakaregwa kuchienderera mberi kunogona kukanganisa kugadzikana kwedunhu reMiddle East, izvo zvinozokanganisawo upfumi hwenyika dzakawanda dzepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe dzinowana mafuta edzimotokari nezvimwe zvekurimisa kubva mudunhu iri. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hondo iyi inotobata vavakidzani veIsrael vakaita sana Iran, Lebanon neSaudi Arabia vanozivikanwa kuti vanodyidzana neZimbabwe zvikuru.
Nzvimbo iyoyo inokosha chaizvo nokuti ndokunobva mafuta edhiziri nepeturo. Saka azvishamisi kuti mazuva mashoma ari kutevera dhiziri nepeturo richange richikwira kwete kuZimbabwe chete, asi sokuziva kwedu kuZimbabwe kuti ufumi hweZimbabwe hakuna kunge hwakanaka, hunogona kunge huchitozonyanyo kushatisisa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi nemaindastiri uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vanoti nyaya dzekurima dzichakanganisikawo.
Kana yatinoti cost of production izvi zvatinogadzira muno muZimbabwe inobva yafira futi. Tikatarisa agricultural development yeIsrael iri pamusoro kupfuura nyika dzakawanda wanda ende taachiwana zvinhu zvakawanda kubva kwavari. Saka izvozvo zvinogona kutikanganisa futi panyaya dzemitengo yemuno medu kana kuti zviwanikwa nenjere dzataachiwana kubva kwavari.
Dr. Prosper Chitambara avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute vanoti Israel inogadzira zvinhu zvinosanganisira zvemagetsi, zveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko pamwe nechikafu, vachiti hondo iyi inoita kuti kufambiswa kwezvinhu izvi kukanganisike.
Saka hondo iyi inoita kuti mitengo yezvinhu izvi ikwire, mitengo yechikafu yakakwira, zvinoafekta nyika dzese pasi rose. Zvinoita kuti inflation, international pressures akwire. Then tinoonawo zvakare kuti Zimbabwe neIsrael, Zimbabwe nePalestine pane kudyidzana kwagara kuripo. Saka hondo iyi ichadisturba kudyidzana ikoko, kutenga nekutengeserana. Asi chimwe chatiri kutoonawo ndechekuti mitengo yemafuta wakutokwira.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti hondo iri pakati peIsrael neHamas inogona kuderedza kuwanikwa kwezvombo zvekushungurudza nazvo vanhu zvinotengwa nehurumende kubva kuIsrael.
Titarisa zvematongerwo enyika muno muZimbabwe munomu, taridziro dzavanhu dzose dzinopwanywa nokuda kwemvura dziya dzinodira vanhu utsi hunovava motika zacho hizo zotengwa ku Israel ni hurumende ya ZANU-PF utiru wache kwa une milipiri ulo vayiko kufuti kuzo wea zwema zwa fura wa spaywa nenya mikribidi ya saruzo zai vayiko kufuti ku Israel nuziwa hizo zesu saka kuilana kwa hurumende ya Zimbabwe ya ZANU-PF ni Israel kwa kasimbiri la muku janyiri la kodzero za wanu nisha wana chizo derera urumende ya ZANU-PF kuno kujisha yako kutenga suni nukuti nika shinji zine singa dikuti zitenge sere zombo nika inaita zoutongi kwe ganyabu mninga misina utongi kwe chekele
mashoko akaburitswa ne United Nations Comtrade ekutenga sera na pakati pe Zimbabwe ne Israel anuratidza kuti mugore rapera ra 2022 urumende ya Zimbabwe yakatenga kubva ku Israel zvinhu zvinokosha $3.76 million muna 2021 Israel inonzi yakatengawo zvinhu zvinokosha $1.12 million kubva kuZimbabwe zvikuru zvacho iri fodya miripiri nemarasha. Nengo dzakawanda dzebato rinopikisa RCCC nhasi dzakuvara uye dzimwe dzabvarurirwa mbatya apo mapurisa anodzivirira nyonga-nyonga kana kuti anti-riot apinda mudare reNational Assembly akarwisana nadzo mushure mekunge dzaramba kubuda mudare dzichitsutsumwa nekudzingwa kwenhengo dzadzo 15 mudare zvichitevera tsamba yakanyorwa kumutauriri wedare iri vaJacob Mudenda navasengezo Shabangu avanozviti ndivo munyori mukuru webato iri. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Dare iri range richigara kekutanga zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu uye mushure mekugadzwa kwedzimwe nhengo idzi dzinotiva Prince Dubeko Sivanda naamai James Mantofa vabva vazivisawo dare kuti vakatambira tsamba kubva kuna vachavangu yekuti vadzinge dzimwe nhengo dzebato iri.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC.
Naizvozvo, taita zvese zvinodiwa pamutemo kuzivisa mutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission nezvenzimbo dzave mudare zvichitevera kudzingwa kwenhengo idzi.
Asi vanokokera nhengo dzeTriple C mudare House of Assembly vaAmos Chibaya vabva vazivisa kuti bato ravo harizivi vachavangu. Asi izvi zvarambwa navamudhenda. Vachibaya vati zvinoshamisa kuti vamudhenda vakatambira tsamba yavachavangu musi wa 3 mwedzi uno asi vakaramba kutaura nezvetsamba yakanyorwa nebato ravo musi wa 11 mwedzi wapfuura richidzivisa kuti tsamba dzese dzinobva kuTriple C dzinobva nekumahofisi emutungamiri wavo vaNelson Chamisa. Vachibaya vanoti dzimwe nhengo dzebato ravo dzakuvara mushure mekunge mapurisa adaidzwa kuzodziburisa mudare nechisimba.
Vakuvara vakatiombei munhu wese ari pamakuvara nokuti munhu wese papamamendi anga achidhonzwa achiri kuribanasiki vatikana matieka dzitatiri paramendi sarakangoti maepese arwanandiriso vakuvara.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupuraito gare pi vashora zvikuru zvaitwa neTriple C.
Isu hatatushamisiko takatarisa kuti tine vanhu vanonzi maparlamentarians vanogona kupiefa kunge vanhu vadhakwa nemusombodhiya kana kudhakwa nemukosodo.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanyavati zvaitwa nehurumende nebato reZANU-PF zvinoshayisa nyika chiremerera pasi rese.
Munhu uyu anonzi Chavangu uyu ndiye futi kubhuruwayo ainyora achiisa maparal candidates achishanda neForever Association of Zimbabwe First. So zvinhu zvese zvinhu zveZANU-PF zvine mafootprints eZANU-PF and vakatsamwa kuti vanhu veCC havana kuya kuinauguration, vakatsamwa kuti vanhu veCC vari kuramba kuti vamunangagwa vakahwina, vakatsamwa kuti SADC neAU yakati sarudzo dzakaitwa idzi ndedzemadzana mwanana.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vati zvaitika zvinoratidza kuti Zimbabwe hairemekedze bumbiro rayo remutemo.
Kungo
taona na matambrosa rutambwa mu parliament ye Zimbabwe iri mucherechedzo kuti nyika haina bumbiro guru romurao rakadzikwa na vanhu uye izvo zvataridza kuti musarudzo zvese zvichangobva mukuitiwa idzo mahumbwe matakana naimbwe zvu haina kubudisa ngirikiri boka rezvemutemo tonzi parliament nechimiro
zvichakadai vachavangu vanyorawo tsamba kudare senate vachidzinga nhengo pfumbamwe dzeCCC dzinosanganisira vaFelix Mafa Sivanda, vaJoel Gabuza, vaDavid Chimini, amai Helen Zira naamai Spiwe Ncube. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Zvichakadaro gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika amai Beatrice Mutetwa varatidzira muHarare nhasi vari voga vakatakura chinyorwa chakanzi Chavangu remekedza kodzero yedu yekuvhota. Amai Mutetwa vati vaneta nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe.
Tika tarisa zvaiitwa naamai Beatrice Mutetwa mukati mezuva ranhasi tinoona kuti kodzero yavo nebumbiro redu remutemo kuti varatidzire pane zvinhu zvavanonga vasiri kufara nazvo kana kubudzikana nazvo mukati mekodzero dzirimo mubumbiro redu remutemo rinopa iro the right to demonstrate, the right to petition. Asi zvakare tichiona bumbiro redu remutemo rinopa iro kodzero iyo yatinoti the right of conscience, kuti munhu anotenderwa kufunga zvaanoda kufunga uye zviri kumutendera pfungwa dzake kuti afunge uye kuti azviratidze maexpressions ake aanoita izvo zvaanofunga. Saka zvaitwa namai Beatrice Mutetwa mukati mezuva ranhasi ikodzero yavo iri mubumbiro redu remutemo renyika yeZimbabwe.
Asi munoona zvichitambirwa here? Nekuti tinoona kuti vazhinji vanowanikwa vachiratidzira asi hatizoona kwazvinoperera.
Chekutanga ndinoti maonere ndaita kuratidzira kwavo kwanga kwakaiswa pane a certain individual kana kuti pane munhu waari kuti zvawaiita hazvisizvo. Tinoda kuti respecti vanhu vakaenda kunovhota. Saka zvinonga zvaakuti nekuti kuratidzira kwavaiita ivo vakaima kunani kuratidzira ikoko uye vari kuda kuti kubuditse chii. Saka mukutambirwa kwazvo kuri kutambira kwoiri kune kutambirwa nevanhu veZimbabwe nemaautorities, kune kutambirwa zvakare neari kuratidzirwa wacho. Saka zvinhu I think zviri important kuti vazviexpressa varakidza zvavasiri kufara nazvo zvaakune vanofanira kutambira vacho kuti vatambire tiona tinoti raakwavari kufunga kana kuwani.
Tichitarisa nyaya iyoyi yekodzero dzevanhu munyika mungati zvakamira sei muchitaura sagweta?
Pata nyika yeZimbabwe tine zvizhinji zvisiri kufamba zvakanaka maererano nekodzero dzevanhu. Ukatarisa kubva zvatapinda mukati menguva dzisarudzo ichisvika pakubuda kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa kazhinji nemaautori edu mapurisa kana kuti vari mukati mehurumende havasi kupa vanhu kodzero dzavo dzakakwana dzinopiwa idzo nebumbiro remutemo kuti vange vachizvirakidzira. Taakupinda masituations yekuti dzimwe nguva kutosakuexercisa kodzero dzako chava chivi hurumende chayako svika pakupanisha.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi apo tiri kutaura nevechidiki nezvemhirizhonga yaitika mudare reparamende mushure mekudzingwa kwenhengo dzebato reCCC uye tichatarisawo hondo pakati peIsrael nechikwara cheHamas. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzebato reCCC dzokuvara mushure mekurwiswa nemapurisa mudare reparamende dzichitsutsumwa nekudzingwa kwedzingwe nhengo dzebato iri. Zimbabwe yekurudzira nhaurirano pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Taboka Ncube.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ola mukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 10 Mfumfu 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, Subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Kube lokuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bebizelwa amapholisa.
Ela indlela iIsrayeli ekhaya ngayo lapha kungenza i-Arabhu yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa kube sekulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatisho umhlaba wonke.
Ukulwisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho leHamas lePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Uhulumende weZimbabwe uthi kenelisa ngokugqiba ingxenye yohlelo lweMathebeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bekuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho amanye amalunga awebandla le Citizens Coalition for Change edatshukele izigqoko echukana lamapholisa kulandela ukuxotshiswa kwabanye babo edaleleli ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelelo walelo bandla ele Triple C. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ukuqhamuke ingxabangxoza edayele eParliamente umlawulo walelidale umnomzana Jacob Mudenda efanda kubika ukuba kulamalunga alichumilane 14 abebandla le-CCC asebexoshiwe kudaleleli nguChabangu. Umudenda wethule amagama la ngesikhathi kuqala ihlandla lakuqala ledayele eParliamente eHarare. Umudenda uthe uChabangu lilunga le-CCC njalo incwadi ayilobele idale itsho ukuba abameli be-CCC sebexotshiwe eParliamente.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, Subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Na loko sesenze wongi ufunakala wikitetwe kuwa sisa umunga meluelizo lezi wa Electoral Commission kuwa sulezi keke ya Parlamente ulangila ukocho wa malunga edale ya Parlamente lawa.
Umdenda ukale mwukufumela ukuba amalunga awe CCC alichumilambili afungiswe ukala umsebenzi njengoba ingenzanga loko ngesikhathi Parlamente vula ngenyanga edluleyo. Eqeda lapho uhle wabala incwadi yakhe yona esolwe ngabe-CCC abagoqela umkhulu webandla leli eParliamente umnumzana Amos Chibaya besithi banikeza umdenda incwadi eyakubeka sobala ukuthi wonke ukuhambelana ledale leli kumele kulotshwe ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli wabo. Ezama ukutsho umbono wakhe ummeli weBhinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uhle walela ukukhuluma usomlomo esithi akaphume kodwa wala. Umdenda ucele amapholisa ukuba amncedise ukukhipha amalunga lawa kodwa ehlulekile kwaze kwabuya amapholisa ezomvikela aweviyo le-Riot Police lapho amalunga e-CCC ahle aqala ukuhlabela esala ukuphuma. Ukugcina kusetshenziswa udlame ukwakhipha ngesihluku esimangalisayo kwagcina kulimala abanye. Abalimele bakhuqela ummeli weBudiro North unkosikazi Susan Matsunga ukuthi ummeli wabasha eHarare umnumzana Takutsu Angatsuore udatshukelwe izembatho. Elinye lamalunga awe-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kabasaze bavume ukuhlukuluzwa lokuxoshwa ephalamende ngumuntu abangamaziyo.
So sifuna ukuthi sizwisise ukuthi uSpeaker kungani esitsho njalo. USpeaker wangalisa ukuthi ngikhulume wasesithi ngihlale phansi ngamtshela ukuthi angiphume. Wathi ngihlale phansi ngathi angihlali phansi. Wathi ngiphume ngathi kangiphume ngoba ngilelungelo lokuthi ngiqale ngizwe. Kungani uSpeaker ekhetha incwadi zokubala? Indaba engabalanga incwadi ka-Advocate Nelson Chamisa eyayisithi ukuthi yena yedwa nguye ozakhulumisana le-Parliament. Umbuzo omunye esiwubuzileyo ukuthi kule ncwadi ezibuyileyo ezikhulumayo ukuthi hayi Speaker, leyo ncwadi ebuyileyo ebhalwe mhlaka-3 kayisiyo yethu njalo ungayikhonsidi. Kungani lezo ncwadi engafunanga ukuzibala? Ngani efuna ukubala incwadi kaChabanga? Ngimtshelile-ke ngathi Speaker sokusobala ukuthi sulihlazo kuleli lizwe usuyangisa thina abantu besitongeni ukuthi namhla ngibuye ngibonane lawe ngikhangelane lawe emehlweni kuyayangisa ngoba indlela osusetshenziswa ngayo iZanu PF iyangisa kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Gift Siziba omela iChabalala phela ndaba esithi i-CCC kayisoze ivume ukuxotshelwa abameli bayo.
USpeaker uthethe incwadi evela from a state vendor. Wena unje mlondolozi usule mvumo according to Zanu PF loSpeaker weParliament ukubhala eParliament uyetshetshe ukhiphe uziyambi lo mnanga kwa junior labo bonke abamembers eZanu PF ngenxa yokuthi Banana Republic ngumbutho ongelalutho kuyatshengisa sobala kuba neZimbabwe kule problem of leadership.
Igqwetha elisebenza lifundisa umthetho wamalungelo oluntu ecoalition yezayoja Ezekiel Guthi University umnumzana Macbeth Sithole uthi kumele i-CCC ilungise isisekelo sayo sombuso ukuze ivikele izinto ezifana nalezi.
Asikwazi ukuthi umongameli we-CCC ngoba kunjalo lokhu kunika ithuba elokuthi umuntu nomuntu uyaqalisa ukuvuka esithi ngumongameli we-CCC. So lokhu kutshengisela ukuthi yona ngokwayo ayilunganga, ayiqondanga, it's not good, ayikho, ayiphathekanga kuhle.
Edayela ephalamende uChabanga uxolisa amalunga awe-Senate ayisishiyagalolunye abagoqela umnumzana Felix Magalela Mafa omela ubulawayo edaleleli. Imizamo yokuthola imibono yamalunga awe-Zanu PF yehlule ngoba umnumzana Pupraito Garip okhokhela ebandla leli ubesedayela ephalamende ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Obona ngokukhitshwa kwembiko kubandla le-Zanu PF umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelwe iStudio 7. UChabanga uthi uxotshisa abantu laba ngoba elemvumo yokwenza lokhu kodwa ibandla le-CCC lithi alimazi. Embikweni esisanda kuwamukela usomlomo wephalamende umnumzana Mudenda uthi uzancisha amalunga awe-CCC iholo lenyanga ezimbili ngoba engabuyanga kuleli dale kumahlandla ayisithupha owakumele beqhube umsebenzi wephalamende. Ayisiko kwakuqala ukuxotshwa kwamalunga ephalamende ngemva kokuba umnumzana Douglas Munzora waxotshisa amalunga awumanyano we-MTC Alliance esithi ayengasalandeli iziqondiso zomthetho webandla leli ngo-2020. Selilele ngogedla ibandla le-MDCT okwamanje. I-CCC ithi isiphanyeke udaba lolu emthethwandaba iphikisa inyathelo lokuxotshiswa kwamalunga alo nguChabanga abathi wenza wekhanda lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukulwisana phakathi kwe-Israyeli labeqembu lebutho le-Hamas ele-Palestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Lokhu kuza ngalesi sikhathi lokhu kulwisana sekungene kulanga lesine namuhla. Uhulumende weZimbabwe wethule umbiko izolo phansi kogatsha olubona ukudlelana lamanye amazwe ekhuthaza i-Israyeli lebutho le-Hamas ukuthi bamise ukulwisana njalo bavumele abahlengi ukuthi baphathise labo abalimeleyo. Isiphathamandla esibona ukulondolozwa ngamalungelo oluntu inhlanganiso yamanyano amazwe, umnumzana Volker Turk, yena usole ukulwisana lokhu, njalo wakhuthaza amacele amabili la ukuthi alondoloze ilungelo loluntu, njalo abone ukuthi bonke abalimeleyo bayaphanga bathole usizo lokwelatshwa. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele. Umnumzana Mthombeni ngumfundisi njalo engumqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu ukuthi athole amanzi ahlanzekileyo eIntuba Project.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili, ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungavuthi impini ngalali ndlela, ikakhulu nqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba be-Israyeli ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka. Kuthi ukuthi nxa isiqhamukile njinje hayi bonakanti sesebuhlungu sizili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisani lohulumende wePalestine, njengoba ukuhlasela kweIsrael lokhu sekuphazamisa iPalestine, ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine leIsrael obuvele nje ubungani bebunyinginye?
Ye, ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israel, ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa siseZimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni North babodwa, abemathebeleleni South babodwa, kodwa ke wena unguwe obagcinileyo, onguwe ongurhulumente wabo. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane, ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu khathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana kana, ngoba nxa bona bengakasibeki bonaba abe-Israyeli ukuthi liza lokuchaya laba abe-Hamas, angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abaza kuthi hawu khathesi sesidilizile, sesibachayile, sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo, ama-Israyeli lama-Arab, kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke, ngoba nxa ukhangela indlela i-Israyeli echaya ngayo lapha akulunga, akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni. So maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha, kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa, kube sekulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Lo ube ngumnumzana Raphael Mthombeni, umqondisi we-Intuba Project, obexoxa le-Studio 7 ecingweni eseDallas khona lapha eMelika. Uhulumende weZimbabwe uthi genelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebeleleni Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezathola amanzi phakathi kwedamu leGwayi leShangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zemathebeleleni amanzi, njalo lulokhe lungaphutshi lanxa lwasungula eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende owemathebeleland north yena oqale ngokuchasisa ngempumela yombukiso wemathebeleland agricultural show osanda kugqitshwa.
Yes, yes, yaqalisa i-district agricultural show then ngo-2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show kanti so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi i-district. Wonke ama-district awe-Martinorth isiyi-provincial agricultural show yona le esewange. Siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show but lo nyaka sibone improvement, sibone kubuya amanye ama-companies amatsha like o-Dinson Korea lama companies amatsha wa-China asesebenzele wange lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama-stakeholders amanye ama-companies lawa amatsha and lamanye ama-farmers amatsha siwabone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama-companies lama-farmers athi bebukisa but lo nyaka konke ama-farmers lama-companies kufike 68 athi bezobukisa so kusho ukuthi iyakhula i-agricultural show yethu yemathebeleni nosewange.
Abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu alineli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation?
Uhulumende kathesi ugebha izibhorani efaka ama-piped water stream kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangele ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi leze Martinorth lazo zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwazi ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singamelela ukuthelezela kwezulu kuphela.
Solungaphi uhlelo lwe-Matabeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufuna i-target yethu asisayibambanga ukuthi lo nyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika unovemba izulu selisina seliphelile so akusavalwanga amagethi lana sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lo nyaka so sifuna ukuthi singavala amagethi kuzaba disturba labana abakhayo so but hayi idamu lona liyakhiwa of last week bengikhona ngale kubhizi kuyasetshenziswa. I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngamafunds ukuthi i-treasure liyabe release njani amafunds kuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama-internal resources.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omele isigaba seMathebeleland North obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga oStudio 7. Abacungula ezombusazwe lezomnotho bathi ababoni ukuba impi ephakathi kwele Israel le-Palestine izaphazamisa ezomnotho lokunye kwele Zimbabwe. Bathi ele Zimbabwe lizaqhubekela phambili lidlelana kahle le-Palestine encedisa ilizwe leli ngesikhathi ilwela uzibuse. Okwamanje i-Palestine ilesigodlo kwele Zimbabwe esisetshenziswa ukuvezela umhlaba imibono yabo kwezombusazwe. Ukuthi-ke ele Israel lithengisela ele Zimbabwe impompi zokuthelezela emapulazini lokunye okokulima okukhuphula isivuno. Ingcwethi lezi zithi kaziboni njalo amafutha ezimoto ekhuphuka okungenza kukhuphuke imtengo yempahla etshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Mqondo Banzi Magonya osebenza ezimele kwezemfundo kwele Bhilithani njalo ecubungela ezombusazwe utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuba ele Zimbabwe limbaxambili kulokhu okwenzakala phakathi kwele Israel le-Palestine.
Kona sikhangelela ukuthi intengo yamafutha yehle inyanga ezayo kodwa-ke nxa kuyukuthi into le impilo ingaqhubeka ukukhumbula ukuthi phela akula mafutha esiwathola kubo-Israyeli. So maningi amazwe aselamafutha kathesi okuswelakalayo nje ukuthi kube lo muntu okube lelizwe lelizwe Afrika khonaphana elingawalungisa amafutha lanithi elungele izimota lokunye okunjalo njalo. Ngithemba lokuthi iNigeria njengoba kuzwakala ikwenza khonokho iyo esisiza phela kuyo but hayi kwezomhlaba wonke jikelele. Iye kungenzeka ukuthi njengoba vele bajale ukuthi isikhathi sonke nxa kule mpi bafika ngempi bekhweza amaprayizi bevike ngempi bekhweza amaprayizi kungelani lokuthi amafutha wona ngokwawo vele akhwelile babi betwele nchuku nchuza utu ya kweza njana ma price kutu angbonu kutu kuzasa kuzasa kuba you know laku kutu kusfinye lele nilifela abantu aba kutaba ngayo
onga kukua onga aba kuyenu kutu Zimbabwe le Palestina kumbe kutu Zimbabwe le Israel mpinile
I problem ikhona dube ukuthi eZimbabwe kathesi ibuswa ngomalulwane abantu bakhona ubafica ngapha kunamathele Israel ngapha kunamathele ngomsila kuthinte Palestine so ukuthi umntu abantu okona bephuma egcekeni ubekwazi ukuthi bayihlahla abanye abayihluye ukwenza njengomandela so yikubona nje kunzima sibe problem la kathesi vinqa ukhangele le UK labo Russia emini bahamba lama Russia ebusuku balale UK.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya usebenza ezimele kwezemfundo kwele Bilitani njalo ucubungula ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eseLondon. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joyce Ngwenya okwenhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions.
Awungeke kube lenguquko ebonakalayo ngoba impi yakhona vele iqonda lelabantu abakhona likachana kodwa siyazi ukuthi Palestine ilemvelo ngendaba ze-liberation uKO ivele lobuyayilobuyidlelwano lamaqembu ayeliswa ayeliswa amakhiwa kusho ukuthi bengasympathize bengakhalakhala nje ngakho ukuthi hatshi akungabi lobandlululo kodwa ama-Israeli phela ungapha vele angathi ayathandeka ngoba insimbi ze-irrigation okwamanzi ama-IT bakhona yikho mbona ngathi vele uhulumende wethu akulanto engaguquka bengakukhuluma nje kodwa seze kuguquke lutho
ye nxa sikhangela golonko ngempompi zamanzi lokunye okuthize okuhambelana lezokulima siyabona le Israel le Zimbabwe kulokhu dlelwana okuningi kakhulu khonapho so ke akusoze kubhidlike khonokho
akusoze ngoba vele nxa bengakhulume engasathanga lutho nxa bengakhuluma ngalutho akusoze kube lenkinga inkinga yakhe bengakhuluma ngoba vele yona i-African Union ifle yathi yaye yavele yathi yona hhayi kungabi lokuxabana kodwa amajuda i-Israel bengabi lobadlululo behluphana labantu abasegaza le West Bank vele kulokubadlululo kule apartheid ekhona i-African Union vele sithethe inyathelo lokukhondema i-Israel kodwa iZimbabwe izathula ngoba kulobudlelwano obuthize lama-Israeli kuphinde bavele bajwayelane le-PAO
singathi lapha vele eZimbabwe akula vele engakwenza kumele kuphonga ukuthi bakhulume nje ukuthi hayi khumisana nomlotha ngaphandle kwalokho akula lutho
uyabona ama-diplomati akhona bafanele bavele lobu ukuthula kungabe kungcono ngoba kungcono bathule kodwa siyazi ukuthi uhulumende wethu asizakwazi ukuthula okukhulu njengwesitho ukukhumisana umlotha yinto ekhona ebehlala phansi
ye nxa sikhangela ke ezamafutha ezimota lokunye kambe impilo engaqhubekela phambili kuyathiwani akusoze kuhluphe khona
anguye kuhluphe ngenxa yokuthi vele imikhumbi ebuya lamafutha ebuya lamafutha ngapha kayingeni kumediterranean ihlingene kuRed Sea hayi hayi ihlingene ngapha ku-Horn of Africa angiboni ukuthi kungahlupha kungaba nje engxenye kungathiwa khona i-Iran le America sebengendele empini yakhona kodwa kwakathesi angiboni ukuthi into emafutha engahlupha
umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eseHarare Uhulumende ngaphansi kohlangothi olwe Energy and Power Development uthi udinga amabhiliyoni ayisithoba munye $9 billion ukuze kwakhiwe izitichi ezaneleyo ezokupheka ugetsi owenela ilizwe lonke kwethula unokuthi abadlamini
azakwanisa ukuthi such mechanisms zenzakale we have seen it kwenzakala Ethiopia when they were building their Renaissance dam lesebenzisa imali zabo lezi diaspora and we believe that we can do the same to raise capital.
Phezu kwalokhu uMagomo uthi bakhangelele njalo ukuthi imali le bayithole kunhlanganiso zamazwe ahlukeneyo ukuthi zibasize ngemali yokwehlisa izinga lobukhuni bokuguquka komkhathi eleclimate change.
Kumele kube lendlela institutional reviews ezikhona khathesi ukwenzela ukuthi sibone indlela yokupha amazwe lawa asakhulayo more access to that. Because that way it will help us to address into a climate change. It affects Ayotina more, especially with regular droughts, lama cyclones. So sitikona as the developing countries, we will need to be given special attention. Sipiwe imali yokudevelop ama renewable energy projects.
Kodwa ingcwethi ecubungela ngezempilakahle kaZulu ekunhlangothi yabathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efincube akasekeli linkuthazo esithi kungaba yikuphosisa ukufaka imali engcebethwini kahulumende ngoba ingagcina ichaphazwa.
Lokhu uhulumende akukhulumayo akusebenzi, okwazakala kusebenza emhlabeni yilokho okulandelayo. Okokuqala nje ukuthi kutholakale imali kuyona le imithelo evele ikhona. Okwesibili ukuthi kuqedwe du i-corruption ngokuba imali enenge kade ingenza kube lamagesi eneleyo iyalahleka ku-corruption elizweni. Okwesithathu ukuthi uhulumende aphungule indleko lezi ezingadingakaliyo lokho okuthiwa i-wasteful expenditure.
Uncube uthi okunye njalo okudingakalayo yikuthi uhulumende axhasane lamankampani awezwekazi lonke le-Afrika ukuze kwakhiwe, hathi ngokucela ingcebethu athi kuyisijeziso kuzizalwane zakuleli. Kusiyabamba isikhathi sokhetho ngenyanga kaNcwabakazi, uhulumende wazise ukuba uhlupho lwamandla kagetsi seluzaba yinto yayizolo ngemva kokuvulwa kwesinye sezitishi zeWange, kodwa lanamuhla udubo lolugetsi silokhe luqhubekela phambili, osomabhizimusi bekhala ngokuthi lokhu sekubawisele phansi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Bull Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi size imbono yabo ngokuvula kwedala lephalamende lapho amanye amalunga awebandla eliphikisayo ele-CCC abizelwe amapholisa exotshwa kuleli dala. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko kuStudio 7 lilakho ukusithola kuWhatsApp unombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukulalela iStudio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz ku shortwave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 AM kumagagasi athi 909 AM, 6175, 7255 shortwave. Ngeke hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kube lokuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bebizelwa amapholisa. Ukulisana phakathi kweIsrael labeqembu lebutho leHamas elePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1600. Kukanti uhulumende weZimbabwe uthi genelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.